Achipara kushandazwe Matare pamuzinda we Constitutional Court nasi, Justice Malavavati Matare anopa mitongo yawo mushure mekupa mativi ese mukana uye anoita izvi achiteveza mutemo. Vatine kudaro, zvakakosha kuti mitongo yeMatare iremekedzwe vachiti kana vanenge vasingafari nemitongo iyi vanokwidza nyaya dzavo kuMatare epamusoro. Vati Matare epamusoro anotambira kana kuisa mitongo yeMatare pasi parutivi kana achinge aona zvakakodzera. Justice Malavavati kunyomba vatongi veMatare. Justice Malavavati, kunyomba vatongi veMatare handiko kunoshandura mitongo yavanenge vapa.
The rule of law demands in the circumstances that the decision of the court be respected. A party does not have to agree with the
asi vati vanhu vakasununguka kuongorora mitongo inopiwa neMatare uye izvi zvinosimbisa mabasa emutemo munyika. Vati izvi zvinokwanisa kuitwa pasina kunyomba vatongi. Justice Malava vati zvinofadza kuti mapazi ese hurumende ari kurwisa nyaya dzeuori muhurumende uye vakurudzira mutsvisi mukuru wenyika kuti aone kuti nyaya dzese dzeuori dzaunzwa kuMatare nechimbi chimbi. Vati sezvo vakavhura Matare anoona nezvenyaya dzeuori muHarare neBulawayo gore rapfuura, gore rino vachavhura Matare akadai kumasvingo, muTare neGweru. Mutungamiri wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana naJustice Malava kuti Matare anofanira kuremekedzwa.
Kuremekedzwa kunopiwa kuMatare ndokunoita kuti zvavanenge vatonga zvive zvine chiremerera. Hatifani kushora Matare yedu nyambo tisingatenderani navo.
VaHogwe vatiwo vanotarisira kuona Matare achitonga nyaya dzeuori sezvo pane neMatare akamirira kunzwa nyaya idzi chete.
Rokurama hwamukuru weMatare achitaura kuti veNational Prosecuting Authority vakurumidze kuti nyaya dzecorruption dziunze kuMatare kuti dzikurumidze kuitwa kuti ruzhinji rwevanhu vaone kuti chii pane chiri kuitwa nenyaya dzecorruption.
Rimwe gweta rapindawo pachitiko chanhasi, Advocate Eric Matinenga vati vafara chose kuti Justice Malava vabuda pachena kuti vanoda kuti Matare agadzirise nyaya dzeuori munyika.
Uori chinhu chatikanganisa munyika ende ndofunga zvinokodzera kuti pese paungana vanhu nyaya yeuori gaita uori gaipfumurwe.
Vatiwo vanotsigira mashoko aJustice Malava ekuti vanhu havafaniri kunyomba vatongi kana vachinge vapa mitongo isingavafadze.
It's not whatever criticism vanoita ka it must be temperate. Usina kuonawo kuti apo dei vanga vakadai zvimwe zvakadai asi hakuna kunyomba.
Vatiwo vanhu vanopikisa vatongi vanofanira kuburitsa uchapupu hwekuti mutongi atadza basa kwete kunyomba pasina umbowo. Justice Malava vati zvakakosha kuti Matare apiwe mari yakakwana vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti akwanise kuita basa ravo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.